Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hapana chishungu chokuti nhengo dzeparamende dzaenda kuNational Conference, National People's Conference yeZanupf. Nhengo dzinoenda, asi nguva imwe chete iyoyo paramende inenge ichisitawo. Tichange tichiona kuti tingasarudza sei kuti vamwe vanomboendawo, vamwe vachiita basa.
ZANUPF inoti nhengo dzayo dzichaenderera mberi nebasa mudare reHouse of Assembly neSenate, kunyangwazvo pane musangano weCongress yavo.
Dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti mukuru wekuparamende vamunasipika yeNational Assembly havasiita basa ravo nemazvo, nekuti vachiri vasarudzwa kuita sipika havafanirwi kutora zvedivi nekwavakabva, vanofanirwa kuita zvenyika.
Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoshora mutauriri weparamende richiti hasi kuita basa rake nemazvo. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe hazvo mumakore adarika paramende yaimbomira basa kuti nhengo dzeZANUPF dziende kumusangano wayo wepagore weannual conference, kana kuti unoitwa kwapera makore mashanu weCongress, gore rino paitwa chibvumirano chekuti nhengo dzienderere mberi nebasa mudare reHouse of Assembly neSenate. ZANUPF iri kutanga musangano wayo wepagore mangwana kuGoromonzi, Mashonaland East. Asi musi mumwe chetewo paramende inenge ichitariswawo kuziya bhajeti regore rinouya rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Hapana chishungu chokuti nhengo dzeparamende dzisaenda kuNational Conference, National People's Conference yeZANUPF. Nhengo dzinoenda, asi nguva imwe chete iyoyo paramende inenge ichisitawo. Tichange tichiona kuti tingasarudza sei kuti vamwe vanomboendawo, vamwe vachiita basa rokuti bhajeti ripasiwe. Tinoziva tose kuti bhajeti chinhu chakakosha, ndo chinotipa direction yedu pakushandisa kwatichaita mari senyika, nenzira dzose dzatinoita maprograms edu nokutora mari iyoyo tichipa bazi rimwe nerimwe. Saka chinhu chakakosha zvikuru. Changoita kuti nguva imwe chete yatiri kusita ndo nguva imwe chete iri kuitwa National People's Conference yedu. Saka tangoona zvakakosha kuti tirambe tichiita zvebudget kana nguva iripo vamwe voenda kuNational People's Conference. Saka maMPs especially ezanupf vakatoaccredita kuenda kuNational People's Conference, saka vanoenda kuNational People's Conference. Asi nguva imwe chete iyo tichagadzira isu sevatungamiriri paramende ikoko nzira yokuti ndivanani vomboenda uku mutambo iwoyo wokuti budget reitwe approved kana reongororwe uchiitwa zvavo.
Saka munofunga kuti munenge mapeta riini iyo nyaya yekugadzisa nyaya dzebhajeti?
Nyaya yebhajeti hainganzi inopera riini, inopera nokunge vanhu zvinoitwa maprocesses acho ose aitwa. Tikagutsikana members of parliament vakagutsikana kuti zviri kutaurwa naminister ivo vazviona zvakanaka here vakazviapprova. Saka zvinogona kutora nguva yakareba, asi vavariro yedu ndeyekuti this side of the year tinge taita tikapedza, patisingabvumirani tichipagadzira tichiwirirana naminista. Zvangobuda izvozvo totofamba tichienda mberi.
Imo muparamende uku manga muchimbonetsanawo neveMDC ya mukaomba komiti yekuti igadzirise nyaya munofunga kuti inozodzoka rini kudare reparamende nechisungo chayo
komiti zvanzi muchwa 28 February aya public information kai 28 February komiti inenge yauyisa zvainenge yaongorora inenge yauyisa kuparamende.
Asi imi munenge muchienda here ku public accounts committee kukana kuti muri kumirira kusvika musi iwoyo?
Public accounts committee inongoramba iriko yatisingadimbe chekuti inge ichitewa nomunhu unoti ava recognize president wakasarudzwa nenyika constitution yenyika ichimuona ari wakasarudzwa munhu iyeyo kuti zvo isu tinofanira kunge tichirecognize munhu watazvisarudzira zvedu paparliament wasarudzwa nenyika yose vachiti havadi kumugamuchira. Toda vanhu vari straight, hypocrisy, toda vanhu vari very straightforward. Kana vatati tinochengetedza zvinoreva mutemo wenyika, totomuchengetedza wose, uye mutemo wakanyanya kukosha ndiyo inonzi constitution of the country. Zvana standing rules, zvakangoti tinofanira kungobalanza patinenge tichiinda mumacommittees. Fortunately hazvina kutaura kuti uchairman tinogona kupa anyone. Tinongoenda kundovhota. Vaya vanoti havadi kuti vakahwina maelections varecogniziwe toavhotera out mumakomiti imomo tocheya zvedu patinenge tinotora kuna namuliswa vari kuopposition kuna namisairambwi vari kuopposition tovhotera ivavo voita machairman yepublic accounts yacho iyoyo.
Vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunhare muHarare nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera taedza kubata vanokokera MDC mudare reparamende vaprosper Mutsayami avo vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi Blessing Zulu abata munyori anoona nezvemutemo mubato iri vainnocent Gonese tikatanga nekubvunza kuti zviri kufamba sei pakunetsana kwezanu PF neMDC panyaya yekuti bato riri kutonga rezanu PF riri kuda kuti MDC icherechedze vaEmerson Mnangagwa kuti ndiwo mutungamiriri wenyika sezvo MDC iri kuti vakabirira zvemhando yapamusoro.
Dambudziko ratirikusangana naro nderekuti mukuru wekuparamende vanhu vasita eNational Assembly avasita basa ravo nomazvo ngekuti vachinge vasarudzwa kuita sita hapana zvitora zvedivi nekwavakabva vaifanirwa kuita zvenyika samakomiti ede asiri kusangana pakatidzitirwa kusangana kwavo saka patiiite kudare kuti izvo ngavaitirwe yeroizi privilege committee yekuongorora maitiro avo ezitedza kukomba handizvo hazvina tinge zvichitambirwa nedambudziko rekuti kuri hasita basa renyika anoita basa rezvemutangano wake saka ichitoti hazoitawo kokaziri chazvironga chitora bhara dipi kutiaizokezvigadzira.
Ko paramende ichambomira here basa kana poitwa musangano wepagore wezanu PF?
Rwendo runo vanenge vachinja maitiro nekuti tiri kutosangana mutechipiri mumadzimba dzese dziri mbiri uye zvemakomiti ari kusangana saka sekuona kwamutagara tingotema kuti aiwaka yaiyenyika haifaniri kumisa nekuti ne basa rekuita zvayo zvekongiresi yacho asi rwendo runo ndirasati achinja maitiro zvinova zvinhu zvatinotambira nemaoko maiaiyo basa rakanenge tine basa guru akanangana nezvebhajeti nemitemo inda kuvandidzwa atofanirwa kunge tichiita.
Izvozvo ebhajeti zvinopedzwa riini?
Bhajeti rinenge richiita dhibheti yekuti takatanga dhibheti musechipiri machairperson nemakomiti akaita maripoti avo iko zvino nhengo dzezvinenge dzakasununguka kudhibheta bhajeti musechipiri senge chizvo tifanga tinopedza chipiri kana chitatu kahatisi hasati aziya zvekuti zvinenge zvichibva kuti vanhu vangadaitora vanenge vakawanda zvakadii. Temo inoita kuti tikasike kuvhara ma5 minutes to 7 pari zvino tinokwanisa kuramba tichienderera mberi kusvira kana pakati peusiku kana kusvika mamba kwedza kana pasina vanenge vachida kutaura vachiongorora nenyaya yebhajeti kana ine mitemo iripo.
Kuverengwa kuya kunoita bhajeti hazvirevi kuti rinenge rapera basa raapo izvinezvi manje.
Zviripo chezvekuti vanhu vanenge vachiongorora ka kuti vachionawo vachipawo pfungwa dzavo nestatement yakaitwa naminister wefinance tozobvako tozoenda kumari aloketwa kubva maminista akasiyana siyana tinenge tine simba zvakare yokuongorora mari idzodzo kana pane zvinenge zvapfungwa nevadare kuti pakati pakati semari yatitirwa zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvikwanisa kukumbirwa zvazobva kuna mukuru wenyu wefinance minista wacho ndiripota kuti inenge ndichiti kudii kumhinzira inenge ichizopa nezvinenge zvasaugwa navadare.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reMDC vaInnocent Gonese vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori mukuru wesangano revana chiremba reZimbabwe Senior Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti mimwe michina yakatengwa nehurumende haisi kushanda zvachose, izvo zvoodza moyo vana chiremba vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa zvichemo zvavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata Dr. Musara.
Hongu vangataura kudaro, ndinoimba vanenge vachirevera havo nyaya yemishini yavanoti ivo vakabva kubhadhara kubva kunyika yeIndia mazuva mashoma aperayo, ndofunga chiri muna naMei uko. Asi dambudziko riripo nderekuti mari iyoyo kuenda kwayakaita kwakauya zvimishini zvekudhara zvakaunzwa zvinoita sekuti vanhu vatongorasa havo vachirasira kuno. Mishini yakaunzwa imwe yacho mishini yakagadzirwa muna 2005. Zvino mushini wa 2005 ukanzi uchishandiswa nhasi uno hauna maparts, haunokwanisa kunge uchizowanirwa kana kana chinga yakudikana. Zvakare kunenge kune mimwe yachona mishini yakaunzwa yekuti haipindirane nemishini yedu yatagara tinayo kunoku. Zvanofanira kungoti kukonzwa mushini wekukotsirisa semumwe mushini wakaunzwa, ukada kuupfekera pane mushini unoburitsa oxygen kuita kuti munhu kana akarara aramba achiwana oxygen zviyamupeta pakuitwa operation. Mushini iwoyo hausi kupindirana neipapo. Saka kwakauya nyanzvi dzekunyika yeIndia kwacho kwainzi ndoku kwakabva mushini iyoyo, dzikauya dzichinzi ngadziuye dzibatanidze mushini iyoyo dzomutinoshanda here. Dzakasvika pakudzokerawo dzichiti mishini yacho yaramba kushanda. Zvino hatingaverenge mishini yakafanana neiyoyo tichiiti pane mushini wekushandisa.
Asi panotengwa mushini iyi saana chiremba hamurumwewo here nzeve kuti muzive kuti ndo zvakuitika uye munoda kushandisa zvipi?
Dambudziko ravapo iko zvino nderekuti mishini iyi kana ichinge yakutengwa, pamwe pacho munozongeri kana makudzwa kunzi takutotenga mishini yakutouya, kunokwasangotsvagwa munhu mumwe chete kana vairi vanongotaurwa navo vungunzi totenga mishini ipi. Kana vanhu vataurirana paya nevari kunotenga totozonzi kwakuya mishini. Zvino zvikaitika izvozvo vacho vanofanira kuzoishandisa vacho chaivo chaivo vozoiona voona kuti hazvishandi, ndo zvinhu zvinotipa matambudziko izvozvo.
Pane imwe yaimbonzi yanga isiri kushanda zvakanaka yekubatsira mukurapa zvirwere zvakaita segomarara, yakazogadziriswa here?
Haisati yagadzirwa iyo nanhasi, ichakangodaro.
Asi vamwe vari kuti hongu zvinhu zvakaoma chiremba, asi imi nebasa ramunoita munenge musingafaniri kuti muramwe mabasa nekuti munenge maakuomesera varwere.
Kwedu isusu zvedu isu hatina kumbokuti kuramwa mabasa isu kana takakutarisa hedu, nekuti basa racho tiri kurida tichida kusenza. Asi kana uchinge waenda kubasa kwacho kusina chekusenza uchiti uri kunosenza, zvinowa kusenzei. Basa ratanga taakuita iko zvino izvi ranga rize kutarisa vanhu, uchitoona munhu achitosvika pakutofa muchipatara wakangomutarisa usina chauri kuwanisa kunge uchimubatsira nacho. Zvanga zvakaoma izvozvo, nekuti chiremba akatasana neizvozvo chinhu chekuti hachibudi mupfungwa mako kwenguva refu inoteera. Unoramba uchingoita nguri kungoona munhu iye mumaso mako. Izvozvo zvakaoma zvekuti unozosarudza kuti kana zvakadaro soka, kana vanhu ava vari vari kuya kuno kuzofa zviri nani vafe havo vari kudzimba dzavo, pane hama dzavo dzinovada nekuvayemura, pane kuti dziuye dzosvikofa isakatari tisina zvatinokwanisa kunge tichivabatsira nazvo.
Dr. Aaron Musara veZimbabwe Senior Doctors Association. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantin Chiwenga vakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu mubato reZANU-PF umo munonzi mari kutanga zvikwata zvakasiyana-siyana. Mudeli News nekare sangano rinobatsira vana resimukai child protection rinoti kushandiswa pamwe chete nokuroreswa kwevana vadiki kwave kunyanya mudunhu reManicaland. Mukronika wamune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vashanu nezuro kusanganisa vana vadiki vaviri mushure mokukonderana kwekombi neimwe motikari padyo nemusina kuSouth Africa. Kunonzi kombi iyi yakanga ichiendesa vana vasina mapepa ekufamba nawo kuSouth Africa kunotamba Christmas nevabereki vavo. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi pastudio 7 apo, makadi zvenyu vese, vana mukomata anonoka hwande, vana blessing Zulu, vana Mike Hove, mose, ndini zvangu ndiri paPretoria apo, mukoma mutema rege. Ndoda kupindura vamutoda avo kuti munoziva chokwadi chakanaka nguva zhinji, nokuti vanhu vavano tizwe vari kutadza kurima nokuti hakuna mvura kunyepa. Haungaisi munhu mupuraza asina kana nedhongi rese memitanorimanei munhiye motarisana chouviri kumunhiye asina kana nedhongi memitanorimanei. Hurumende yakabhaiza papadyo kunyepera nepapa yakabhaiza kutora mapuraizi kuti pindai nevanhu vasina kana chouviri chekuti vanokwanisa kurima vachiisa chibage kunyika. Varungu vacho vemozvaive zvakanaka stereki. Hatirambi kuti nzara yaitika varipo varungu asi zvaive zvishoma nokuti vana Zambia nana Tanzania dzavarotaura kuti ndokunobva chikafu wavari kugumaguma chikafu chitacho vasupplya ikoko vaiti vava vachitenga kuZimbabwe vachizvo zvambonyasa chinoreta pahurumende ndo chiti haigoni kutaura chokwadi ndo problem yehurumende yamunangagwa iyo ikanga ichigona kutaura chokwadi kazvinobetsera nokuti vataure nhema.
Kana mukarangarira makore ekuma1994-95 paimbonzi dambudziko remvura richapera muBulawayo kuburikidza nekutora mvura kuna Zambezi matebere neZambezi Water Project. Ndakumbira kuti mutibvunzirewo imi vestudio 7 mutibvunzirewo hurumende yeZANU-PF kuti chirongwa chacho chakamiswa nemasankisheni here, nekuti hachichambotaurwi nezvacho kusvikira nanhasi zvokuti taifunga kuti kusvika gore rino iri dei kuBulawayo kusingataurirwi matambudziko emvura. Mukatarisa makore ese panoitwa maelection, ZANU-PF inotora mayouth vonotanga kubhemba makambani akavharwa achirova nyoka dzinenge dzakugara imomo nekutema miti kuchinyeperwa vanhu kuti akuda kuvhura aita achitopembera nekupuwa dori vachidhakwa vachiti haa ZANU-PF ndiyo chaiyo chaiyo. Tikangopfuura ipapo zvatopera ndopamunotanga kuona kwakunzwa kuitwa mamegadhiri vanhu vachikwira ndege vachipedza mari. Hatizivi kuti asi vanhu vemuZimbabwe vasingambooniwo kufunga chaizvo chaizvo, asi tibvunzirewo vanhu veZANU-PF kuti kumvura yakaregere kudhonza kumatebhereni kuna Zambezi kwachona kusvikira nanhasi. Hamuoni makore awandisa zvokuti chero dei pagore rega rega vaibhadhara vaikwanisa kudhonza mvura kuisa mapaipi kana 50 kilometers ingadi yakatosvika. Pamwe zvinoda zvakakonzerwa nemasankisheni here, vachitaurire kuti masankisheni akatadzisa mvura kuuya nekuti haachisi chirongwa chaiko zvino chii. Ndo pamunoona kuti manyepo atinenge ichingozwa neZANU-PF chihurumende chaora ichi.
Studio 7, how are you? Muri kutaura naRosa Parks uyu anoitwa zita rake chairo C12 anobva pamurinda pamutare. Takanangisa Zimbabwe nyika yedu chaiyo inodadisa nezvinhu zvakawanda, maminerals and diamonds zvinhu zvakawanda nditi. But tirikuona kuti Zimbabwe nyika pari zvino iri kusafa, vanhu vari kusafa zvisingaiti. But muri kutaridzika nyika semusina president, but president vedu arimo. Saka tikanangisa izvozvizvi tinangisa zvinhu zvekushandisa kana kuti zvinhu zvinotiraramisawo zvakaita sekuti chikafu, sekuti titenge chaiko mari yacho haisi kubatika nditi. Kana iso tichipinda mumashopu maprices edu akakwira zvekuti kana mari yacho akaibata iyo mari yakabva kupinda iyi aingatengi zvinhu zvinokwana 5 nekuti mari yacho haisi kubatika, haisi kuwanika nditi. So, nzuti president wedu ndapota please wa Mnangagwa kana zvichibvira kana zvisingaiti vaiva tengesa zvayo Zimbabwe yacho kana kuti tai zvaibvira wapa zvavo vachamisa vechidiki vangakwanisa kutigadzirirawo future nekuti tiri vana vadiki but hatina kana chatati taanacho ende tinoda kuti tigadzirewo future nditi but ndiri kuti president anoziva here zvinonzi economics. Thank you Studio 7.
Kadima kadi vashamarari vestudio 7 umatanonoka wande jonga kandimire sister marvelasi reitoto Mike Hove nerimwe timu rose randisina kudaidza ndiri kuti muri sei sei koko ndoda kuti muitewo kuti odhi yangu iyi inzwike nyanya naamunangagwa kuti zvavanozvitivo ndiwo mutungamiriri wenyika vakapinda pautungamiriri wenyika wekuti vaite makwikwina chamisa kana kuti nokuti kana iye vachiti tikuzviziva pane zvandakanzwa kuti madhokuta iwayo pane vari kuvapa maus ivo kana vachitoziva kuti madhokuta anoda maus varegere kungovapa maus acho then madhokuta ungotodzokera pabasa uyezve here ungaita mukuru wenyika wekuti unoteedzera makuhwa evanhu kuti uri kuhwachakati nyika yacho ingatongeka here kana kuti mahumbwa ari kuitika uyezve ndoda kubvunzavo kuti imimi zvinhu zvese zvatinotaura pfungwa dzedidzi mune dzimwewo here nzira dzamunozoita kuti iwo wakurawa vazonzwawo zvatinotaura nekuti zvegore ratopera tichingotaura ka asi unotoona kutoti havasi kutombochinja vakuru vacho vanotowedzera kuita sekuti vari kutosvotesa vanhu vavari kutungamirira saka hamuna here dzimwe nzira dzokuti munozokwanisavo kuti muvasvitsevo mamashoko edeiwa yavanzwivo nokuti hamunangagwa ine zvavava kutondiitira ini nangu kutaura chokwadi ka handisi kutuka zvangu but handisati ndamboona zvakadirini kuti vari kuita makwikwina chamisa here vachiti ndo vakawina ndo vari kutungamira ngavaite kazvokubhadhara madhokuta acho ongovapa mari dzavari kuda ka voinda kubambasa maticha acho ongovapa mari dzavari kuda voinda kumabasa kana vachiziva kuti ndo zviri kuita kuti madhokuta asainda kubasa ka ngavavape mari dzacho vanoregere kuvapa mari dzacho asi ivo kungokwira ndege vachienda kwavanoda vachidzoka vachienda kwavanoda vadzoka hatina chatinoona chabuda gore ratopera pasina kana chabuda ko vana vedu vachazovei kana vo vachitaramba vachiita makwikwina nemwana vachamisa vana vedu chaivo chaivo isu vatakabereka vachazovei
isu tiri kuno kukotwa kunyamapanda bhodha tiri kutambudzika hakuna madhona ari kutipa zvinhu zvinhu zvacho zvese zvakangomira hapana chatiri kuona chiri kuitika ba ukazvitaura hapana chinobuda hapana MP wedu ari kuita kunge akatama hamuna munyika munhu saka tiri kutaurawo pamhepo pestudio 7 kuti pamwe zvinzwike zvifambe
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo Christmas yava patyo tinokukokai zvakare kuti mutitumire kwaziso dzenyu kuhama neshamwari dzenyu dziri pasi pose. Ngatimbotarisai zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevatatu vakafa mune rimwe factory rakabata moto muNew Delhi kuIndia nemusi wesvondo. Zvinonzi moto uyu wakatanga makuseni esvondo mudzimba dzinorara vashandi asi hazvisati zvaziviswa kuti chii chakakonzera moto uyu. Vanhu vafa kubva zvarwiswa vanhu vari kuratidzira muBaghdad kuIraq vanonzi vapfuura makumi maviri nevana vamwe zana nemakumi maviri nevanomwe vakakuvadzwa. Vanhu vakange vakapakata zvombo vanonzi vakarwisa vanhu vari kuratidzira kusafara nehurumende asi vakuru vemauto vanoti havasi kuziva kuti vanhu ava ndivanaani. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano remapurisa FBI rinoti riri kutora kupfurwa kwakaitwa vanhu pamuzinda wemauto kuFlorida sechitiko chevanhu vanopurikidza mwero. Mukuru weFBI muJacksonville amai Rachel Rojas vakaudza vatori venhau nemusi wesvondo kuti vari kuita ongororo yakadzama kuona kuti kunyangwe hazvo munhu akapfura vanhu akaita izvi ari ega inyaya yekupfurikidza mwiro here. FBI inoti murume akapfura vanhu ndi Mohammed Al-Shamrani aive nemakore makumi maviri nerimwe chete uye ari chizvarwa cheSaudi Arabia. FBI inoti ichiri kutsvaka kuti sei Al-Shamrani akapfura vanhu ava akavaudza vamwe akakuvadza vamwe vasere. Vanotizve asi apfura vanhu ava vanotizve asati apfura vanhu ava Al-Shamrani akanyora tsamba yokurayira nhaka uye achirumbidza zvaakange ave kuda kuita ave uye achirumbidza mashoko akambotaurwa naOsama bin Laden. Al-Shamrani akanyora paTwitter pake kuti America yave nyika yeusatani akashora kutsigira Israel kuri kuitwa neAmerica. Kupurwa kwakaitwa vanhu pamuzinda wemauto uku kuFlorida ndekwechipiri mukati mesvondo zvichitevera kupurwa kwevanhu vatatu pamuzinda wemauto eAmerica wePearl Harbor kuHawaii. Mara Brown na Titan vachimba kambo kavo mukoko vadiwa vateereri mukobatanidza negamanzi wacho kuti anoreva chii. Sezvo nguva yedu yapera, rekatipotarisa zvanga zviri munhau. ZANUPF inoti nyengo dzayo dzichaenderera mberi nebasa mudare rehouse of assembly nesineti kunyange hazvo pane musangano wekongresi yavo. Bato reMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa rinoshora mutauriro weparamende richiti haasi kuita basa rake nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndoti mosara zvakanaka.
Soko izika atisenda